Mushure mekunzwa zvichemo zvabvakuma gweta vavira ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati vaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana
dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota pasi
muchuchusi vaEfraim Zinyandu nhasi varovedzera kudare kuti vasikala navasitole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza vaBhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavasikala vafred masarirevhu vabvuma kuti magweta evaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa
magweta edu chaanga achikurudzira kuti papuhwe mutongo unosuspendwa kana kuti voiswa parutivi vasikala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti risatore umboye hweuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umbowo hwakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva iyapara
vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravasikala vaHarrison Ngomo vati vasikala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi dare ranzwawo kuti vasikala navasitole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vasitole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri amai Precious Dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka
saka tinotarisira kuti mangwana vacharerusawo mutongo wavo kuna Jobstar sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo pasina mhosva yaakabata
gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutongo achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta yavaviri ava
basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu iro ndere madzitare muchuchisi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona onochuchisa achiisama mafiki kana nyaya yacho zvairi nezvane maonero ake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo anga achireverera musungwa obva apa mutongi wake
vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.